and you stay for the overtime and delivered home, you reach home by 2. Mazwacho ndopa ifamba zvitima zvaibva mutauni zvichienda kunana dzwarasekwa. So early in the morning kuma 5 you have to wake up. Woto unobata chitima kutodzokera kubasa. Saka ndakatanga ndichidzidza kuti how do you make a vehicle starting from my pillars my size ye chas. After waisa my pillars wodzidzira kuti my pillars acho ma centralize here zvese zva in central here mostly taita my mini bus then my bus then my trailers zvese izvozvo nema van port. Saka zvese unokwanisa waifanwa kugona kuzvigadzira during the 4-year duration. Taipiwa target here kuti panoda kubuda how many trailers.